manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 14 2025 makateerera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi dzonetsekana nekuti vana vanenge vabatwa nechirwere chegomarara havana mukana wakakura wekurarama muZimbabwe nenyaya yekushaya zvikwanisiro.
Zvakachenjedza zvechakatanga. Tine maexperiences atakawanda over the last 15 years nyaya maelection. Zvanhu chibira. Saka pane zvinhu zvatakatoona kuJuly 31 zvatofanira kugadzira. Tanga nevoters roll.
Vakawanda munyika vorangarira mushakabvu Morgan Tsvangirai. African Union yoenderera mberi nemusangano wepagore kuEthiopia. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe dzimwe nyika pasi rose dziri kucherechedza zuva revana vanorwara nedenda regomarara kana kuti International Childhood Cancer Day mangwana, Zimbabwe yaita urongwa uhunhasi paine kurudziro yekuti hurumende iise zvikwanisiro muzvipatara nechinangwa chekukwidza mukana wekurarama pavana vanenge vabatwa nedenda iri kubva pazvikamu gumi nezviviri pari zvino kusvika pazvikamu matanhatu kubva muzana muna 2030. Mutoro wedu nhau Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 pamhemberero dzaitwa Harare nhasi, chiremba wegomarara muvana pediatric oncologist zvakare vari murairidzi paUniversity of Zimbabwe Dr. Patience Kuona vati zuva ranhasi rakakosha pakuparadzira ruzivo kuruzhinji rwekuti chirwere chegomarara chinobatawo vana vadiki uye kuti vanofanira kuenda navo kuzvipatara nekukasika. Vanoti zvinosuwisa kuti vazhinji vachiri kufunga kuti chirwere chegomarara hachibate vana vadiki.
Kana tichiita zvakadaiso zvinoita kuti vanhu vakawanda vazive kuti vana vanogona kuita cancer.
Dr. Kuona vaenderera mberi vachiti pane vana vanenge vabatwa nechirwere chegomarara zvikamu makumi maviri kubva muzana chete ndivo vanorarama nekuti vabereki vevana ava vakawanda vanenge vasina mari.
Tinoshandisa mamwe ma-X-ray atinoshandisa kurapa cancer yatinoti radiation therapy. Zvinoda equipment inodhura.
Nyanzvi munyaya dzekurapa gomarara muvana pachipatara cheparenyatwa zvakare vari kutungamira chirongwa cheGlobal Initiative for Childhood Cancer icho chiri kutungamirirwa neWorld Health Organization nebazi rezveutano Dr. Lois Hlatshwayo vati nhasi chaiye vaparura waro wekuti vana vane denda iri vanorapwa sei uye kuti ringabatwe sei risati rakomba zvinowedzera mukana wekuti vararame.
Kana zvatadaro machances yedu yekuti mwana anoita zvakanaka anowedzera.
Vatiwo gomarara rinowanzobata vana nderemuropa.
Kune cancer yeropa yatinoti acute leukemia, kwoita cancer yeitsvo yatinoti renal cancer wounds tumor, and then kwoitazve cancer yemuziso inonzi retinoblastoma, cancer yemubrain inonzi brain cancer, brain tumors. Ne cancer inotanga matinoti malymph nodes mushona, malymph nodes yatinoti lympho.
Mumwe wechidiki akakwanisa kurapwa chirwere ichi fadzaita nyaradzwa manana anoti nekuda kwekushaya akatozobatsirwawo nesangano reKids Can kuti arapwe pachipatara cheparenyatwa.
Maomererwo ataiitwa akafanana nekuonekwa kwepamuviri unopera vhudzi zvakare pane kakuti vamwe vako vanenge vasingazokwanise kubudirira mutreatment iyi.
Fadzai uyo ave nemakore manomwe kubva arapwa ave kubatsira vamwe vana vane chirwere chegomarara achishanda nesangano reKids Can mushure mekupedza zvidzidzo zvake zvemagariro evanhu kana kuti social work paUniversity of Zimbabwe. Mupilo neparenyatwa ndizvo zvipatara chete zvehurumende zvinorapa chirwere chegomarara, asi mishonga yekurapa chirwere ichi inonetsa kuwana. Asi vachitaura nhasi vange vakamirira munyori mubazi rezveutano Dr. Aspect Maunganidze Valingala vati hurumende iri kuedza zvose zvainokwanisa kuunganidza mari yekutenga michina nemishonga yekurapa zvirwere zvakaita sezvegomarara, ichiunganidza mari nekuburikidza nemitero wakaita seweshuga. Vatiwo danho rakatorwa neAmerica rekumbomira kubatsira dzimwe nyika ravasvinudzawo vatsvage dzimwe nzira dzekuzvimiririra. Sangano reKids Can rinokurudzirawo vabereki kuenda nevana kuti vandoongororwa denda regomarara kuti vakwanise kurapwa nana mazvikokota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vakawanda munyika vabatana nhasi kurangarira mushakabvu Morgan Richard Tsvangirai gamba rekurwira kodzero dzevanhu vakashaya musi wa 14 kukadzi 2018 kuSouth Africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Chakachenjedza chakatanga. Tine maexperiences atakawanda over the last 15 years nyaya maelection dzaanu ichibira. Saka pane zvinhu zvatakatoona paJuly 31 zvatofanira kugadzira. Kutanga nevoters roll, kutanga nenyaya yekuti masoja nemapurisa vanopindira here muelection, kutanga nenyaya yekuti madzishe nemasabhuku vanotinha here vanhu. Zvinhu zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe before the next election.
VaRichard Morgan Tsvangirai vakavamba bato rinopikisa munyika reMovement for Democratic Change muna 1999 mushure mekunge vatungamira sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vari munyori mukuru. Muna 2008, vatsvangirai vakakunda mushakabvu vaRobert Mugabe musarudzo yemutungamiri wenyika, asi havana kuzosvitsa mavhoti aidiwa. Vakazobuda musarudzo dzechipiri kana kuti run-off, sezvo vatsigiri vavo vakawanda vakange vopondwa nevanofungidzirwa kuti vasori, mauto nevatsigiri veZANU-PF. Izvi zvakazopa kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa vachibva vave mutungamiri wehurumende. Mudzimai wavatsvangirai, amai Elizabeth Tsvangirai, vati murume wavo aive nerudo.
Vatsvangirai vakaita what he was called to do. Vanhu ngavavarangarire nezvakanaka zvese zvavakavaitira. I always say Vatsvangirai was a very loving man. That's why he vakafaune Valentine's Day.
Munin'ina wavatsvangirai vamanase Tsvangirai vati rufu rwamukoma wavo rwakarwadza vakawanda.
Haizi nyaya yefamily tichirangarira vatsvangirai tinoona kuti vanhu tasvika zuva rakadai vanhu vanobatikana chaizvo kuti dai murume uyu akawana mukana wekuti ambotungamirira Zimbabwe tinofungaai zvino tingadei tiri kukenani timu chine mukaka.
Vaive mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tambori-Nyoka vati mushakabvu aive munhu akashinga airwira utongo hwejekerere.
Vatsvangirai tinovarangarira nenyaya yekuti vakashanda Zimbabwe kuti iite utongo hwejekerere. Ro vakatungamira nyaya yekuti tive nebumbiro remutemo ratinaro nhasi, nekuti ivo vari muhurumende ndovaitungamira ministry yataiti Ministry of Constitutional Affairs aitungamirwa naadvocate Eric Matinenga. Iyoyo ministry ndo yakakwanisa kutungamira kuti pave nebumbiro remutemo ra2013 ikatungamira nyaya yereferendum ya2013 kuti tiite utongo hwejekerere huri pasi pemuri rebumbiro remutemo. Uwa kuda kufiringwani wangu waruda wata wamunangago wachikore bumbiro remutemo aita utungamiri unopfuura kusvika muna 2030.
Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora avo vakashanda nemushakabvu vatsvangirai vanoti mufi akabatanidza vakawanda.
Vatsvangirai vakatisira runyararo. Tinoona kuti muna 2008 pawakahwina election paya vanhu vakarohwa, vanhu vakaurayiwa. Isu kuMDC takarasikirwa nevanhu vakasvika kuma 300. Asi vatsvangirai vakatarisa zvido zvevanhona veZimbabwe vakapinda muhurumende yemubatanidzwa kuitira kuti vagoonza runyararo kutanga, vagogadzirisa matambudziko ezveupfumi uyezve pagonyorwa bumbiro remutemo renyika.
Wechidiki akashandawo navatsvangirai vaLove More Chinoputsa vatiwo
aiva munhu aikurudzira vechidiki kuti vari vanhu vanogona kuzvimiririra uye vari vanhu vanogona kutaura pfungwa dzavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaShame Kanguni vanoti veruzhinji havafi vakakanganwa huchi nemukaka zvavanoti zvakaunzwa navatsvangirai mushure mekupinda muhurumende yemubatanidzwa.
takatanga kuona mashopa akuzara, mota dzakuzara, fuel yakuuya, ndo zvinhu zvatakaita nema challenge nazvo panguva iyoyo.
Vatsvangirai vakambopinda mutsaona yemumugwagwa yakaipisisa, iyo yakauraya mudzimai wavo wekutanga, amai Susan Tsvangirai muna 2009. Vatsvangirai vakashaya vave nemakore makumi matanhatu nemashanu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vatereri, tinokuzivisai kuti mave kukwanisa kubata VOA Shona pa WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona patinokupai link ye WhatsApp channel yedu. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kuenderera mberi vachiita musangano kuAddis Ababa, Ethiopia, wechimakumi matatu nesere kana kuti 38th Ordinary Session. Dingindira regore rino rakanangana nekuti nyika dzemuAfrica dzipuwe muripo pamusana pekuti kune vamwe vanhu vemuAfrica vakatorwa muAfrica vachiendeswa kunze vachibatwa senhapwa kana kuti Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Kumusangano uyu kuri kutarisirwawo kuti kusarudzwe sachigaro weAfrican Commission mutsva sezvo vaMusa Mahamat vekuChad vave kusiyawo basa nekuti makore avo ekutungamira akwana. Sezvo ushe huri madzoro, chigaro ichi chave kuenda kunyika dzekumawirira kweAfrica. Vari kukwikwidzana vanoti gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kuJibuti, vaMuhammad Ali Yusuf, vaimbova mutungamiri wehurumende yeKenya, vaRaila Odinga, uye vaimbova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muMadagascar, vaRichard Diamandrato. Mukuziya nezvemusangano uyu, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO.
Utungamiri weAfrica uri kusangana muAddis and tinofungidzira kuti agenda inofanira kuve kudzokera kubindimbira yedhoke dzakapera kuti tomisa sei hondo silencing the guns, because clearly hatina kukwanisa kunyaradza futi muregion rino reAfrica. So DRC has to be a key priority. Situation dzekunana Somalia, Eritrea, Ethiopia, zvese izvi zvinoda kuti Africa ibude ine chisungo chaka simba chekuti tomisa sei hondo.
Sei kubatana kwakakosha?
Nekuti hatigoni kufunga development tisina kutanga taumba nyaya dzerunyararo. But izvozvo zviri kuitika panguva yekuti Africa iri kufanira kuzvitarisa yosumuka, kana kuya kwatingati kuraiza as Africa, especially given zvatiri kunzwa zviri kubva kuna President Trump. Zvinotiudza kuti Africa iri yega, hakuna mesaya achazouya whether through aid kana kuti rubatsiro rinobva kune dzimwe nyika rinogona kutibetsera. And patinonegotiata nevanhu tofanira kutanga kuziva tofanira kunegotiata as a bloc, takabatana seAfrica tiine chisungo chimwe chete. Tikadaro tinogona kutorwa serious nevamwe vanhu vakaita sana Trump. Otherwise, vanoramba vachiti isolator.
Ko, tikatarisawo dingindira regore rino rakanangana nekuti Africa ipiwe mari, kana kuti hatingati mareparations, semuripo wekutapwa kwanga kwakaitwa vanhu vemuAfrica kana kuti slavery, uyeyo nenyaya yekumbopambwa kwanga kwakaitwa nyika dzemuAfrica. Munoona izvi zvichibudirira here?
Ndofungidzira kuti i discussion inofanira kuramba iri pa table. Inofanira kumeka shuwa kuti haingori discussion chete iri kuitika at the level ye leadership yedu.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Southern Africa Liaison Office kana kuti SALO vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutungamiri wesangano rebuilding godly marriages and families mfundisi Lucia Gunguo vanoti zvakakosha kuti vanhu vasatedzere vamwe asi kugutsikana nezviripo uye zvavanenge vaitirwa kana kusaitirwa nevadikani vavo pazuva rino reValentine's Day. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zuva iri rakakosha sei uyezve tinoona vamwe vari kubva vaora moyo kana vasina kuwana chavari kupiwa. Imi munotii kune vakateerera pari zvino?
Yavakaucha tikatarisa kumashure kwane nguva yatio isusuwo takatanga kuinzwa Valentine tivasikanawo ndokuzororwawo ichingoripo izvo tikatova nagogo ingoripo tichaisiyawo ingoripo mumwe anobhati kana zviri izvo zvanga zvakaumbwa kubva kwavo kuti vane culture yekucelebrata Valentine musi waanoshaya kuiona anotabva kubvisa kuti chiigaitika. Then kune vamwewo vekuti maybe vanenge vachangopinda mudzimba vari kutanga kucelebratawo zvinhu izvi kana havana nguva yakanyanya vachizvicelebrata matoreravano zviita akasiyanawo nevavo vaicelebrata kwenda yakareba. But regai ndinokurudzira madzimai ndichiti Valentine whether ukashayiwa kupuwa gift musi iwoyo haikona kuzvitarisira pasi nekuti hauna gift because vamwe vanobva vatoshayiwa kana self love chaiyo nekuti haana kuratidzwa rudo rwemaruva, haana kuratidzwa rudo rwepresent iye pachaka haachatozvide pachake kana kuti akutoswera asina mufaro nekuti haana chaawana. Taingokurudzira madzimai kuti kuwana kuri kusiyana nguva ine imwe tiri mumwaka yakasiyana tinenge tiri masizoni akasiyana.
Pane vamwe vanenge vari kutarisa padandemutande resocial media vachiona zviri kuitirwa vamwe, kune ivavo vobva vagodoka moyo, kune ivavo munoti chii?
Kune vanoora moyo ndinongoti musaora moyo, they hope for the future. Stay open to love. Pane murimwe gore munhu anokwanisawo kana kuti dzimwe nguva idzi mutofuti wacho wadarika unogona kutongoona wasurprisewa nekuda kwekuti pamwe munhu anenge azviwanawo zvikwanisiro, azviwanawo maresources. Saka vanhu ngavasaora moyo because rudo harusi rwomuti umwe chete chete uye zvakare rinogona kutouya wakarivara. Saka sometimes ingori nyaya yekundoti chizvitarisa wozvikurudzira wozvitaura wega kuti no rimwe zuva ndo zvangu.
Mutungamiri wesangano rebuilding godly marriages and families mfundisi Lucia Gunguo vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. The Voice of America. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vanonzi vaendeswa kuchipatara sezvo vari kurwara nechikosoro chinonetsa kupera kana kuti bronchitis. Kwemakore maviri adarika vange vachingorapwa vachienda muchipatara vachibuda. Pope Francis vave nemakore makumi masere nemasere uye vakatanga kutungamira kereke yeRoman Catholic muna 2013. Mashoko anotevera anotaridza maonero ehurumende yeAmerica amunoverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gwaro rechokwadi chiripo rakaburiswa nemuzinda weWhite House rakatsanangura kuti hurumende yeSouth Africa mazuva mashoma adarika yakapasisa mutemo weLand Expropriation Act uyo unoibvumidza kutora pasina muripo midziyo yezvizvarwa zvinenge zvisingafarirwi uye kusarura madzinza madiki emapoka evatorwa. Mukupindura chiitiko ichi, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unomisa America kupa rubatsiro kuSouth Africa kana yakaenderera mberi ichitsigira vanoita zvakaipa pasi rose uye ichibvumirana nekurwiswa nechisimba kwevarimi vashoma vasina mhosva. Gwaro recho kwa diri, raka ende ramberi richitana ngura. Raka te Amerika icha gadzira urongwa weku garisa patwa seva poteri, vano vashoma vasinga farirwe mu South Africa, vano sarurwa nekuda kwerudzi rwavo. Gwaro iri rakati South Africa ine nhoroondo yekutora matano anopikisana ne Amerika nevamwe vayo. Rakati mwedzi miviri chete mushure mekurwiswa kweIsrael nemagandanga musi wagumi guru 7, South Africa yakapomera Israel kwete Hamas mhosva yekuponda mudare reInternational Court of Justice. South Africa yakasimbisawo hukama neIran iyo inotsigira hugandanga pasi rose. Gwaro rechokwadi iri rakati uku ichitsigira hugandanga neutongi hweudzvanyiriri kune dzimwe nyika, South Africa iri kutyora kodzero dzevanhu kumusha. Hurumende yeSouth Africa yakagadza mitemo isingaverengeki yakanangana nekuparadza mikana yakaenzana mumabasa, mudzidzo uye mumabhizimusi. Pamusoro pezvo, mashoko eruvengo nezviito zvehurumende zvakakuchidzira mhirizhonga kuvaridzi veminda verudzi rusingafarirwi. Gwaro iri rakati, makore apfuura hurumende yeSouth Africa yakaparadza zvikwata zvaizvipira kudzivirira varimi vekumaruva ichifuratira kurwiswa kwemapurazi kwaiitika. Urongwa hwavaTrump hwekutungamidza America mberi hunosanganisira kuzvipira kukodzero dzevanhu. Sekutaura kwavakaita, vaTrump vakati South Africa iri kutora minda uye kubata mamwe mapoka evanhu zvakashata zvikuru, vachiti vachange vachimisa mari yose kuSouth Africa mune remangwana kusvika ongororo izere yemamiriro ezvinhu yapera. Gurukota zvekudyidzana nedzimwe nyika vaMarco Rubio vakajekesa padande mutande reX kuti havasi kuzopinda mumusangano weG20 uchaitwa muJohannesburg kuSouth Africa. Vakati South Africa iri kuita zvakaipa zvikuru kubvuta zvinhu zvevanhu, uku ichishandisa G20 kukurudzira kubatana, kuenzana nekuchengetedzeka. Nemune mamwe mashoko, vaRubio vakati basa ravo nderekutungamidza mberi zvido zvenyika yeAmerica, kwete kutambisa mari yemitero kana kusimudzira vanopikisa America. VaTrump vari kutumira mashoko akajeka kune vanokanganisa vari pasi rose nevanoshungurudza, vachiti pane muripo wekubhadhara kana uchityora kodzero dzevanhu.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neSouth Africa, maaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yekuti timbonzwa kubva kuvateereri vedu.
Hallo paStudio 7, maswera sei? Ndangoti panyaya yageza iyi. Ko mapurisa aisire ko statement paTwitter achitadza kungoenda kumba kwageza iyi kungono musunga. Kuri vati vari kutya nevari kushandiswa but vari kutya. Samson Chauke ko Harare kupamana.
Makadii paStudio 7? Inini ndiri mutipu C akakwana. Ndiri wakandotsigira chamisa opposition party but pari zvino ndikumbomhanya nageza. Geza, mira mira, vachiwenga mukasirira munangagwa vakaenda 2020-30 aripo manyura. Mira ina geza vachiwenga.
Muri seva na Jonga, mashoko a Runesi Geza wo veterani. Mashoko a akataurwa, mataurira rake akataura iri nyika yakaita sana America kana kuti Britain, kana nedzimwe nyika dzino respecta ma rule of laws. Aiva munangagwa vakato stepa down. Kozi kana kaona uchitaurwa nomunhu ari mumba mako kutaura kuti wakakonwa pakati nepakati nepakati, unofanira kuzvinzwisisa must a day the day kuti ano izvi ndakaresva wapa.
Studio 7, Studio 7, mangwanani vashamarari vose veStudio 7 vanotipa nhau dzinotapira uye dziri dzechokwadi. Mubvunzo wangu uri panava munangagwa kuti izvozvi nhasi kwadonha bhazi rekwaAben Connect rinoenda kuHarare radonhera pabhubhi pakafa vanhu, vamwe vakakuvara zvakanyanyisisa. Ko zvikopokopo zvedu zviya zvamakati tatenga zvikopokopo zvizokuitirai maambulenzi zviri kupi? Nekuti vanhu vapedza maybe about 7 hours vangori pasina kana chikopokopo 1 chasvika.
Tinotenda vateereri vakwanisa kupa pfungwa dzavo.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi achiri kusimukira achiimba musambo wesungura Trust Chimombe.
Itirawo vamwe zvaunodava kukuitirawo upenyu imi ndubindu mudikani
Mimanzi magitare ndakaitanga ndiri mwana takakura pamba pandakazvarirwa nevabereki vangu pamba paikura pachingorira radio saka tainzwa baba vachiridza system tazvida vomboridza vana dembo vachiridza chi music yaya saka sungura chinhu chakauya mumusoro mangu zvakanyanya
vabereki vaiti kudii mukomana achitanga zvemagitare
vabereki vangu inini havana kana kumboita problem nazvo nekuti chakanga chiri chinhu chaiva varaidzwa ndiri pamba chero zvandairidza zvaisanyasa kuburitsika zvakanaka panguva iyoyo asi vaitoona ndikaridzaridza ndichivaridziraridzira Haona mai vachinyatsosekerera. Panguva inenge iripo baba paipai ndikaridzaridza mudhara dzangu dzaibva dzafara kuti ah mufana wangu ari kunakidza.
Veruzhinji vari kuitambira seni manzi yamurikurova
music yangu inini nharaunda pari zvino yava kuitambira nekuona direction rekuri kuenda music paholiday yandabva iyoyi ndanga ndiri mumusha pamashops patakakurira tichitambira ndakafara zvikuru zvizhinji nekuti vakanga vari kutoredza type yemusic yangu ndikafara ndikaona kuti ano nharaunda yangu yanditambira
matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi
nemachallenges akawanda atinosangana nawo muindustry like kushoterwa nemagitare dzimwe nguva mukana chaiwo kuzoenda kuma studios dzimwe nguva kuzowanawo ma studios anenge akati chipei nenhau yekuti mari dzedu dzinenge dziri shomawo saka unozongoenda pane imwe studio dzimwe nguva maband members angu ndiye kunonganongapo nekunonganongapo nekunonganongapo
vanodawo mimhanzi yenyu kana kukubatai vanokuwana ikupi
vanoda kundibata munoenda kuYouTube yangu yakanyorwa kunzi Trust Chimombe ndiriko ikoko musubscriber Facebook ndiripo futi zvakare Trust Chimombe munondibata pa WhatsApp ndiripo munobata ipapo 0648652268 South African Rage ndiri muno South Africa ndokwatinenge tiri saka music yangu inini ndinongokumbirawo kuti dai yafamba muruzhinji
nasi was a Friday chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro timborova magitare
simudariro ndoda kuti ndibude nekasongo kanonzi hondo dzegondo dzinoperera muchadenga
Mange makaterera kambo kanonzi hondo yegondo kakaimbwa na Trust Chimombe anga achita hurukuro na Ivan Zininga weStudio 7 Trust anga ari kuJohannesburg South Africa. Vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi apo Ivans achange achitaura nemi nezvemamiriro akaita zvirimwa muminda vamwe varimi vari kuti vachakohwa pakuru asi vamwe vachiti inzara takarima sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro renhau zvakare vakawanda vorangarira mushakabvu Morgan Tsvangirai. African Union yoenderera mberi nemusangano wepagore kuEthiopia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Thabo Kancube munhau dzeIsindebele.